received office of Garden Route District Municipality, kuGeorge, Cape Town. Pakaita incident management yakatisinzi kune mashona aripo, inini ndinofanirwa kundobatsira nekuita language translation nokuvabatsira kuti mazita ataurwa nemakambanisi avo vaone kuti aripo here palist. From Tuesday, pane vanga varikowo vachitsvakana nehama dzavo, but nezuro, Monday, pane vazimba 2 vakazowanikwa. Saka awanikwa kudaro, hama dzakaidentifya dzika, and it was confirmed. After it's been confirmed, pakaonekwa kuti panga pana Peter Chitiga na Obvious Mube. So after that, inini ndakabva ndangomobilize a community mGeorge, nenonzi Dzima Affairs imwe iri kuTembalethu community iri padhuze neGeorge ikoko. Tingoendawo tindopa support, since taingohapawo support chataona hama dzavo, but takazondovapa support. This morning 9 o'clock tabva tasangana paya nemapastors, pano vamwe vanonzi Pastor Boundy, nerimwe member rauya ipapo rakati wandei kundopa support nokuwana maideas kuti tingabatsira sei on financial aid. Papo namba yanga iripo, vanhu vanga vachitovara over 20 vanhu vanga varipo.
Tombotarisa panyaya yerubatsiro. Rubatsiro rwamuri kutsvaga, rubatsiro rwakawanda sei, uyezve vanenge vachida kubatsira vanoita sei?
Rubatsiro obviously nderwemari. Ike zvine zvinhu chatangu in contact ma relatives acho kuti what is the way forward after vayabva kumochari kuti chii chiri kuitika. But nyaya yemari ndeinenge ichidiwa. Government yemuno yanga ichipromisa kuti ichabatsira nemakofini nerepatriation and the like. But munoziva maprotocols egovernment, it might take a month or 2 months kuti zvive finalized. But isisu as a community, Zim community, if takwanisa kuti tibatsirane kuti hama dzedu dziende kumusha, kana hauzobatsira nemari or whatever kuti hama dzedu dziaenda kumusha, the earlier the better. Saka panyaya yemari apa ndo pandirona sekuti ndo panoda kuti pagadziriswe. Nekuti kana variko vane mafuneral pala, I've been in contact with more boys in its way, Great Hope Funeral Services. Kana vachibatsirawo kuti vakwanisewo kucommunicata nemarelatives, zvingabatsira kuti tiite speed up process than kumirira government. Government dzinenge dzine maprocedures adzo dzinoshanda nawo, saka isu tikawanawo rubatsiro rwakadaro zvine zviri nani. Chitiko chakaitika Monday last week, pabuilding panga pane vanhu 81. Pa 81 ipapo still pane 20 vachiri missing. As for today, they found 32 deceased persons. Vamwe vari hospitalized, vamwe vakabudawo vasina kuwara vari kudzimba dzavo. Of which 2 ndatima Zimbabweans, pane umwe 1 watiri kutsvagana nehama dzake. Kuno kaishandisa zita rekuti Nyoni, but rake anonzi Tondirai Magunei. Toda a clear photo kuti tipe vanhu veforensic kuti vakwanise kutibatsirawo neidentification, because hapana hama yake iri paground.